Vanhu vange vaungana panhandare yerufaro stadium kusanganisira vatori venhau vadzingwa munhandare yerufaro nhasi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa anotevedzera mutemo nekudaro vese vane mubvunzo nezvaitika vanofarira kubvunza munyori wedunhu reHarare kana kuti Secretary for Provincial Affairs and Devolution in the Office of the President and Cabinet. Vatafadzwa muguti. Vamuguti vakasarudzwa nemutungamiri wenyika. Vamuguti vangoudza Studio 7 kuti kanzuro yeHarare inoziva zvinoda kuitwa isati yavhura nhandare iyi zviri pamutemo. Meya weHarare vaJacob Mafume vebato reCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vashamisika nezvaitwa nemapurisa izvi.
Isu seCity of Harare taita zvese zvinofanirwa kunge zvichiitwa. Kana vapurisa kuti apuwa instruction from vamuguti kuti vatimise, zvinorevei izvozvo? Hazvizirizvo zviri pamutemo. Isu tataura na regulatory authority kubva kure, haana kana kumbotipa problem, akatiudza kuti tiite chirongwa makuseni chaiwo tatiri patinavo regulatory authority, tikaita zvanga zvichifanirwa kuitwa. Izvi handisi kunzwisisa kuti igodo here, zvabva kupi, asi chiripo ndechekuti bhora riri kuda kutambwa muHarare. Kana ivo vava kurambidza bhora kutambwa muHarare, tichangoudza masupporters kuti bhora remuHarare seCity of Harare tanga tapedza basa redu, asi riri kurambidzwa neivavo vanzi varambidza bhora kutambwa. Asi kutambisa mari yemaresidence, maseremoni avo anokosta mari yakawanda, maresidence ari kuda kuona bhora, iye munhu wani orambidza vanhu zvisiri pamutemo. Ndifunge kuti kungava kushanda kwakanaka.
Vanoti vamisa urongwa uyu vaita godo, asi izvi hazvisi kuvaudza mwoyo.
Vanenge vatimisa vaita godo vati zvimire, isu hatingavatevedzeri. Asi chatoziva ndechekuti nhabvu ichatambwa muno muHarare, ichatambwa muno murufaro. Zvine mukurumbira zvichafadza vanhu, tadzosa rufaro murufaro.
Vamafume vanoti vaita musangano nevatungamiri veZifa pamwe nezvikwata zveCapes United neDynamos avafara nemamiriro aita nhandare iyi. Pari zvino zvikwata zviri izvi zviri kushandisa nhandare dziri kunze kweHarare. Asi mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti vakamirira Rufaro Stadium.
Takasarudza kuti tishandise mavhenyu mairi yobata ground yekugweru rechipiri home ground Babafields Stadium. Mavhenyu atinge tichishandisa kusvika tazokwanisa kudzokera kuRufaro Stadium unowanda kumusha weDynamos Football Club.
Murairidzi wemutambo wenhabvu vaEdmo Mutetwa vanoti vari kufara kuti Rufaro yave pedyo kupera, vachiwedzera ivo kuti mamwe makanzuro anofanirawo kugadzirisa dzinhandare dzawo.
Fadza kuona Rufaro Stadium zvichinzi yapedyo, ende zvaakuratidza kuti maWarriors aane nekutrenera, and muRufaro is one of the best ground yakaprodusa mabig names, and ndo matinoziva maitambirwa even mabig games beside National Sports Stadium. Sazvofadza kuti ground redu raright, and taakuonera maWarriors vari padhuze. Saka chinhu chinofadza, tikatongoramba tichitaura kuti dai maramba achirinovheta magrounds edu.
Zvimwe zvikwata zvemuHarare, Black Rhinos, Herentals neYada zvakamirirawo Rufaro Stadium iyi zvitevera kuvhara kwakaitwa National Sports Stadium. National Sports Stadium iri pasi pehurumende iyo iri kungovimbisa kuti ichagadzirisa zviri kudiwa. Asi basa muRufaro Stadium richiri kuenderera mberi, sezvo paine nzvimbo dzinosanganisira panogezera vatambi, zvimbuzi zvekunogara vatsigiri nezvigaro zvenhandare yese zvisati zvagadzirwa sekurudziro yakabva kuCAF. Asi vamafume vanoti varonga kuti vashandi vekanzuro vashande zuva nesikati kuti izvi zvigadziriswe. Asi varamba kutaura kuti vanotarisira kuti izvi zvichange zvapera rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.